Munyori muofisi yemutungamiri wenyika nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa vamalava zviri pamutemo kuti nguva yavo yekushanda yawedzerwa nemakore mashanu navamunangagwa. Vamunangagwa vawedzera nguva yavamalava panguva ino paine nyaya dzakawanda dziri kumatare dzichipikisa mutemo weConstitutional Amendment No. 2 Act uyo washandiswa navamunangagwa kuwedzera nguva yavamalava vari pabasa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufumandevele vati zvaitika izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mutemo nematare.
Ndakaona zvakawanda zvakanyorwa mumapepa ematare ndechekuti ava vasezvavatotaridza kuti havanei nezviri kuitika nezvichabuda kudare. Nyaya dziri kumatare ndonase kuti dzinenge dzangovawo kungoendawo. Vamunangagwa vatoita zvavanoda ende matare achange achiteerera zvanodiwa navamunangagwa. Ndomaonere ndiri kuita zvinhu zvichaitika panyaya iyi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vakakwira kudare reHigh Court nemusi wemuvhuro nechikumbiro chekuti vatongi vematare eConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa nguva vari pabasa kana vachinge vasvika makore makumi anomwe kuberekwa zvichitevera kusandurwa kwebumbiro remutemo wenyika pasi peConstitutional Amendment No. 2 Act. Pasi pemutemo uyu, mutungamiri wenyika anobvumirwa kuwedzera nguva yavatongi kana vasvika makore makumi anomwe kana vachinge vaburitsa magwaro kubva kumachiremba anoratidza kuti vanenge vakasimba zvekuramba vachishanda. Dr. Kika vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi hazvishandure nyaya yavo iri kumatare, vachiti ndizvo zvavari kupikisa.
Kuwedzerwa kwaita tema hakuchinje nyaya yedu semamisiro atakaiita, saka tichangoenderera mberi neaction yedu sekutanga kwatakaiita. Hazvina zvazvinochinja nekuti extension iyoyo ndo zvatiri kuchallenja kuti zvitaitwe muapplication iyoyo.
Rimwe remagweta avo Advocate Wilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi kutyora bumbiro remutemo yenyika.
Chikumbiro chedu chatiri kuda ndechekuti apateedzerwe bumbiro remutemo zvikuru katakatarisa Section 328 Subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekubhenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho. Kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachindwa inonzi inobhenefita vamwe vasiri avo varipo pazvigaro.
Mumagwaro avo vakika vanoda kuti gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi nevatongi vese veConstitutional Court neSupreme Court 16 vapindure nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remagweta avaziyambi ziyambi nevatongi panyaya iyi, asi Advocate Mandinde vati ivo nemagweta aya pamwe nedare vabvumirana kuti nyaya iyi ichanzikwa nemusi wechishanu masikati nevatongi veHigh Court vanoti Justice Elena Charerwa, Justice Appius Show naJustice Esther Muremba.
Zuva ranhasi tabvumirana kuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare reHigh Court musi wechishanu musi wa14 Chivabvu masikati nenguva dza2. Saka tabvumirana zvakare kuti mamwe mapepa anofanira kufambiswa nemagweta achafamba rinhi kubva nhasi kusvika musi wechishanu mangwanani.
Vakika vanoti vamalava vanofanira kusiya basa nemusi wechishanu apo vanosvitsa makore makumi anomwe kuzvarwa uye mutevedzeri wavo Justice Elizabeth Bounza vabve vatora chinzvimbo chavo. Zvichakadai, mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valavo Momaduku vashora kusandurwa kwebumbiro remutemo vachiti nekuita izvi ZANU-PF yakaputsa chirangano chayakaita navo pasi peurongwa hwePolitical Actors Dialogue. Vati kunyange hazvo vari kutsigira zvese zviri kuitwa nevanhu nemasangano akasiyana-siyana kupikisa kushandurwa kwebumbiro zvakaita sekuenda kumatare, bato ravo richakurudzira vana veZimbabwe kuti varange ZANU-PF nekusaivhotera musarudzo dza2023. Vati zvisinei nekuti vakarasiwa neZANU-PF pakusandurwa kwebumbiro remutemo, vacharamba vari muPollard umo vari kuronga kusandura mutemo wesarudzo kuitira kuti urerukire mapato ese munyika.
Then nyenyaya yemakambeni ndinenge ndauri kana kambeni yasvika tobvisa zvese zvokuti kune mopa unotaurira mahaiwa nguva yekambeni ngakungoti chero munhu angoita kambeni mapurisa anofanira kunge achingomhanyamhanya iwo achitarisa munhu wega wega.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.